Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kwa tereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kukadzi 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wega wega mutozo unonga ine kadhi yake. So hazvinei nokuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako inzinzi. Kadhi rako rekuti uri mutoja, uri mupurisa, dzoo rinokubvumidza kutenga kumashopu imamo.
Dare remakurukota roronga kutengesera mauto nemapurisa chikafu nemutengo wakaderera kumakamba kwavo.
Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupachimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii.
Asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuvhunduka chati kwatara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reWuhan kuChina kwarura chirwere checoronavirus chotaura neStudio 7 nezvematambudziko avakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nhasi rabuda nechisungo chekuti mauto nemapurisa vapiwe mukana wekutenga zvinhu zvine mutengo wakaderera muzvitoro zviri mumakamba avo. Hurumende inoti yaumbawo homwe yekuti vashandi vayo vakwanise kukwereta mari nemutero uri pasi pasi. Vamwe vanopikisa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutya kupidigurwa nemauto zvakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Izvi zvabuda zvichitaurwa negurukota refinance. Iyi nyaya yabuda nokutarisa kuona kuti macivil servants vatingati vanoshandira hurumende, nyaya dzekuti vari kunetseka zvikuru kuwana zvatingati zvikwereke kwereke zvavanotora kuti vagotutsira pamwe mari yavo pamwe zvinenge zvisakwana kuti mhuri dzavo dzifambe dzigare zvakanaka. Naizvozvo zvakakosha kutarisa kuti vanhu ava havangobirwi nevari pamusika mutema. Saka naizvozvo nyaya yabuda negurukota refinance yekuona kuti paitika inonzi mutual service savings fund, civil service mutual savings fund, iyi fund yekuona kuti maemployees egovernment ese oisa kamari kavo inzira imwe yekuti vanhu vasevhi. Kana waisa mari yako imomo wochionawo kuti unogona kunotora chikwereti, chikwereti chinenge chine mutengo wakaderera. Saka zvakadarozvo iyi kana vari memba yeiyo yandataura civil service mutual service fund, zvoreva kuti zvinove nyore kuti vatorowo chikwereti vachiita zvavanga vachii kana kuti unotenga within that cantonment vavanenge vari mumasoja imomo kana mapurisa kana murima wega wega musoja unenge aine kadhi rake. So hazvinei nokuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako iri kunze, kadhi rako rekuti uri musoja, uri mupurisa, dzoo rinokubvumidza kutenga kumashopu imamo. Izvi zviri kushandwa pamwe chetepo nemasilo shops ari kuisirwa munhu wese, nekuti yes tinoziva kuti vese macivil servants vese vari kushupikawo, vari kutambirawo mari dzisina kuvakwanira.
Ko vamwe mai Mutsvangwa vanoti izvi zvinenge zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti mauto anogona kuzopidigura hurumende nekuoma kwaita zvinhu zvaakungoitirwa mauto vamwe vachinetseka.
Vanhu havangarambi zvikusiri, munhu ane pfungwa anongopfunga, asi hazvina kutanga kuitwa muZimbabwe chete zvekuti hanzi masoja anonzi agadzirwa imba apuwa pekugara vapuhwa kana hospitari chaiyo kana kuti vapuhwa makininiwo evha pavanogara vapuhwa mashop zvinhu zvinoitwa all over the world.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemunyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora.
Takagara tichitaura kuti maconditions evashandi vehurumende vese haana kumira zvakanaka, kusanganisira mauto, mapurisa nevazhinji vanoshanda muhurumende. Asi chinhu chikuru ndechekuti havazi ivo vega. Kune nyaya yematicha, kune manesi, kune madokta, kune matechnicians, kune mageneral hand anoshanda muhurumende. Tochizoti kune vanhu vasingashandi muhurumende, vasingatoshandi zvachose, vane urombo ihwohwo. Saka kana tichiti isusu taakugadzirira mauto chete, ndinoona senge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka. Ngatigadzirirei mwana wese weZimbabwe. Kune vanhu vasingatoshandi munyika muno vari kunonga svosve nemuromo. Kumaruzevha kwatinobva uku vanhu vari kutambura zvikuru, nyika yedu yapinda urombo. Chiri kukanganisa hurumende ndechekuti inongotarisa chete kuti taakupa masoja kana kuti taakupa mapurisa, izvozvo kurwisanisa masoja nevana veZimbabwe. Mwana veZimbabwe wese ari kutambura.
Saka semaonerenyu poitwa sei apa?
Saka kana kuchinzi kwaakuitwa subsidy yefood, zvichireva kuti kuderedzwa kwemitengo, hurumende ichizobhadhara zvimwe, ngazviitirwe munhu wese. Vari kumapurazi vakapiwa minda waya waya, hakuna chitiko chakabuda. Komandi gore rino haina kumbopa vanhu zvinhu. Saka munhu wese weZimbabwe ngaaonekwe, munhu wese murombo ngaaonekwe, kwete kuti totarisa one department chete. Izvozvo zviri wrong.
Chingava chikonzero chei chaizvo chingapa kuti hurumende ide kutanga kutarisa ivo vechiutwa?
Kunenge kutya mauto acho. Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambura, ende vari kutambura vese. MuZimbabwe muno mune vanhu 13 million. Pa 13 million ndingatoti more than half kana kuti 9 million vanhu vari kutotambura zvikuru.
Muteedzeri wemunyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura weZANU-PF muChinoyi vaVosta Mashevedzanwa nevamwe vavo vapfumbamwe vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemhosva yekurova mupurisa nemusoja avo vaida kuvasunga vachitengesa mari mumugwagwa zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi weDare muChinoyi vatapiwa bhanda. Vanoti vaMashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vaDesire Mwarukira, vaFelix Gonesi, vaNjabulo Ndlovu, vaGreater Nyarukokora, vaSimbarashe Tafumanei, vaKudzanai Samuel, vaMelus Ndlovu, pamwe navaBlessing Nyango, avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa, vabatwa nemhosva mbiri idzi. Vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe, zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete. Musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava. Asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamira ichamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro.
Hapana zvatikaita nemutongo, asi zvatinoita isu semagweta tinoshanda nekutumwa. Client yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudare rehigh court. Tinoita appeal, yatinonzi appeal pachirungu. against both the conviction nesentence yayo tofuramba ndekuti hatina kugutsikana nechi nemutongo ndozvakatoma neclient yedu izvo saka cha tofuramba izvo tirogadzira mapepasi ekuti dini tiende kudara pamusoro
sezvo vavashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election
then in terms of vachi maruza avadirika haufani kuva une criminal record now you don't have a record then you resist to do what a kanzura then kuti vaby election saka tivanoita nechekutika akanota apiwo problem yaapiwe criminal court yakasani yaapiwe civil court apiwe criminal court ai suspend conviction automatically andika but apiwe civil court it suspends the decision which is appealed against so he stand convicted until the appeal is prosecuted in the high court
Mutemo sarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemaby election asi mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaAusten Ndlovu mudunhu reMashonaland and West vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru
Bela uyu atove aneimwe code of conduct yakumubata macha designed in that it becomes a vacancy totonyorerwa kuno kuti therefore we declare big
Nengo yeMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti Zanu PF inoda zvezvibhakera
zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havatwe MDC alliance ndeve Zanu PF nekuti mutongo wapo uyu une chekuita nekurova masecurity officers dehurumende vachipamushure mekuita basa ravo
asi vezanu pf vanoti vemdc vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Poita kusawirirana pakati pevagari vemasvingo nekanzuru yavo zvichitevera kuburitswa kwemashoko ekuti kanzuru yakumbomira kuita mamwe mabasa akakosha mudhorobha iri nekuti yave nemavhiki matatu ichishaya mafuta edhiziri ekufambisa dzimotokari. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Chidziviso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri, Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance, pamwe nemotokari inodzima moto, uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuka mudzimba.
Tava tingati semasvingo City Council, tava nevhiki dzinokwanisa nhatu, tichizama kutsvaga dhizi mumarket, tichirishaiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ige zvine zvitanga tasvika pachinhano chokuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yedhizi tanga tisisina asi nasi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sokutakurwa kwemarara akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda ma-accident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu, zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya, agamuchirwa nekunyunyuta nevagari vachiti, kana kanzuri yadai, zvinoreva kuti yakoniwa basa, uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha weMustaf Quad 2, vaRichard Munyene, vanoti kanzuri inenge yaisa upenyu hwevagari parumana nzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Edu anenge atori munjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana nokuda kwetsvina yatinenge taugara tinayo muzimba uyezve kusina futi mvura. Tinotosangana nezvirwere zvana kolera, vana typhoid, saka tiri tori mudambudziko risingaiti, saka kanzuro ngaione zvokuita nguva iripo.
Mungwe mugari wekuru Jeko, va Maxwell Zenda, vanoti kana kanzuri yamira kuita zvose izvi, zvinoreva kuti yavharwa, nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nekuti vakonewa.
Zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresidensi ambomiri kubhadhara mari yemabhills zvese ndozvekuti proper accounts. Nekuti kana vachiti havana imwe otanetivhe kuti vatakure marara, kana kuti apa padhuka, kana kuti mvura yaita zvakati zvakati, ndavabvare. Kana kuti zaina iyo the whole council, ndozvinoratidza kuti havatadza kuadministra. Ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunonoo. Harare nemasvingo zvakatosiyana. We separate entities, but they are all council.
Veisangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro haifaniri kusvika pakushayisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari. Zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yeNoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru nota kuti service delivery ifambe. Tachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvekuti government yaitipa fuel direct ichibva kuNoxim. Zvisingazvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane. Iko zvino dambudziko ratava naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited. Saka service delivery inenge ichiaffectika. Saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu parent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kuNoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya yekugungano remakanzuro reEben Councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachaita musangano nevatori venhau manheru ano pamusoro pechirwere checoronavirus icho charura pasi rose. Uye musangano uyu uchapindwa nevamiriri veboka rinoona nezvezvirwere reUnited States Center for Disease Control. VaTrump vachoropodzawo masangano enhau nemaburitsiro aari kuita nyaya yechirwere ichi. Mumwe mutambi wegymnastics wekuSouth Africa, Kathleen Rosenkrantz, ari kutarisira menduru yegoridhe nemumwe mubairo, anoti ari kuda kuisa mutambo uyu pamusoro-soro munyika yake. Nengo dzebato rema Democrats dziri kuda kukukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika muAmerica nezuro dzakashora zvikuru mumwe ari kutungamirira musarudzo dzebato rawo vaBernie Sanders mugakava rakaitwa usiku vachiti vaSanders avo vanozviti vanorwira utongo hwejekerere vanokundwa musarudzo navaTrump vachamirira bato remaRepublicans. Sarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak varadzikwa nhasi kumarinda ekuHole Polis uko kwavakagara munguva yavo yose yekutonga kusvika pavakazoshaya. VaMubarak avo vachemwa pachiuto vakashaya nezuro nemusi wechipiri mune chimwe chipatara chiri muCairo, guta guru renyika iyi. Mutumbi wavo uyo wanga wakatakurwa nemauto uye ebhokisi ravo ranga rakaiswa flag yenyika yavo vaendeswa kumosque uko kwaitwa minamato vasati vaenda kunoradzikwa. VaMubarak vakazobviswa pachigaro muna 2011 mushure mekuratidzira kwakasimba kwemazuva gumi nemasere kwainge kwaitwa nevanhu vanogara munyika yavo. Kuti tizeye nezverufu rwavo uye kuradzikwa kwavo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa.
Tingangoti izvi zvinoratidza dambudziko rine vatungamiriri vazhinji vari muAfrica. Ndoona sokuti muno muZimbabwe takaitawo dambudziko ravaMugabe kuvigwa kwavo pachingoitwa makakatanwa kusvika vazovigwa kumusha vasingavigwi kuHeroes. ZvavaMubarak zviri kuenderana nokuti mabudiro avakazoita pachigaro nekusava neukama hwakanaka nehurumende yakatevera mushure mavo. Izvozvo zvaita kuti vazongowana ruremekedzo rwechiuto vasingawani remekedzo yenyika yose yavaifanira kunge vachiwana tichitarisa nguva yavakanga vari kutungamirira Egypt.
Izvii zvamungataurawo pamusoro peutongo hwavo tinoziva hedu kunzi afanaka.
Ichokwadi kuti vaiva nedambudziko zvikuru sei nevanorwira kodzero dzavanhu nevaida kuti nyika inge ichitongwa neutongi hwejekerera. Saka izvozvo zvakaita kuti upenyu hweruzhinji huome. Vaingonakirwa nekutonga kwavo vanga vari vaya vanga vachityidzana navo kana kuti vaiva musangano mupati yavaitungamirira. Saka izvozvo zvaita kuti nyika yakatozoti kubva kwavo vazhinji vakapembera. Saka izvozvo zvinobvisa kukosha kwehugamba kana kuti utungamiriri hwavo muEgypt.
Pane zvidzidzo here zvingadzidzwawo nevamwe vatungamiri vachiripo muAfrica pamabatirwo aitwawo rufu rwavaMubarak?
Hongu, zviripo pakuti chidzidzo chikuru ndechekuti mhedzisiro inokosha kupfuura kutanga kana kuti zvimwe zvingaitwa pakati apa. Saka vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vanofanira kutsvakawo kuti vasiyewo rekodhi yakanaka kana kuti vave nezvinotaurwa kupupurirwa zvakanaka nevanhu vavo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina, muzvare Blessing Chirima, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari sezvo zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvave kudhura uye ivo nevamwe vachiri vakavharirwa mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chinonzi chakatangira muguta iri uye mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza muguta iri zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mazana matatu nemakumi mashanu. Kuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 abata Muzvare Chirima kuti tinzwe zvizere.
Kuchina ndirikugara kuwuhan pahubei university of technology muwuhan chemchem zvinhu hazvinombochinja kubva pakangotanga lockdown tiri kutoona kuti zvinhu zviri kuita wee chikafu chataakutengera pachikoro ende changa chiri kuuya tichingotengawo zvakanaka nemasame prizes but you find kuti iko zvino manjeka chikafu chaakudhura maprizes akwira mari yandandichida pamwedzi kuti nditenge grocery rangu every month I think ndakutoda mari iyoyo twice or thrice kuti ndikwanise kuwana chikafu chinondiraramisa for a month.
Tipo nhoroondo yekuti wakasvika sei ikoko kwauri tichiona kuti chirwere chekorona chakatangira ikoko kuwuhan kwamuri
inini ndakauya kuno kuwuhan 2016 ndandiri kudzidza pachikoro pandiri panapa paHubei University of Technology ndanichiita economics and trade ndakabva ndapedza musi wa9 January ndopandakagraduate tichangopedza kugraduata vanhu vakawanda vakutogadzirira kuya kumba vamwe vanga vatosimukawo vatoenda kumba but vamwe tatichiri muno muchina ndopa zvakabva zvanyanya kuita serious maairports akabva avharwa iko zvino hapana kana maplane ari kufamba chero matrainer haukwanisi kuenda kana kupi especially wese isusu titori kuwana kwacho hapana kwaunokwanisa kuenda the only thing kwanza kuita kungogara uri mumba nekudya nekurara chero patinobuda chinotenga chikafu panze unotofanirwa kuti upfeke mask
pane vamunoziva here vekumusha vakabatwa nechirwere ichochi
tichitenda mwari zvedu sofa pana weKuZimbabwe watata mumba wakabatwa nechirwere ichi
shuwiro yako ndeyei
shuwiro yangu really ndeyekuti tikwanise kubatsirwa vari kumba tinotaura navo you know and they are doing all they can kuti tikwanise kuti even though tiri mumba tikwanise kunge tichidya ugarewo usina kana stress chakunetsa manje ndechekuti zvinhu zvaakudhura chikafu chaakudhura ndichitaura newe kudai so I'm not talking only about students because tine vamwe vanhu vanga vachishanda vanga vari kumabasa vanga vachishanda vachizvichengeta nemari yavanenge vawana kubasa ikoko but you find kuti vanhu ivavo izvisunga havasi kuenda kubasa vakangogara mudzimba mari yavanga vachishandisa imari yavanga vachikwanisa kuzvishandira saka chikumbiro chedu ndechekungoti kana dei kwai zvaikwanisa siko kana kuti kuhurumende uku vakangokwanisa kutibetserawo kana nemari yongosvikirawo kana kuZimbabwean embassy muno muchina zvinenge zviri nani people are suffering out there unotozoona kuti umwe munhu anogona kutozonzi afaka not because of the virus but because kuti munhu anga achitoshaya kana chikafu chekudya tine vanhu vandiri kuudza vanga vachishanda havana kana mari iko zvino vakangogara kwozoita mamwe mastudents ekuti they were trying to make ends meet vanga vasingatombowani mari kubva kumba vanga vachitoita zvokungoshanda zvezvo zvekuti ari kuenda kuchikoro achingoitawo zvokungobata-bata teaching as a part-time job vachikwanisa kuzviriritira but right now manje nesituation yatakatarisana nayo they have nothing ende zvinhu zvaakudhura
chizvarwa chezimbabwe chiri muguta reuhan muchina Muzvare Blessing Chirima vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye westudio 7 munhau dzemitambo Harare City Council inoti yave kugadzira nhandare dzose mushure mekunge CAF yazivisa kuti Zimbabwe haichatambirwe nhabvu nekuti nhandare dzacho hadzina kukodzera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nemutauriri wekanzuru vaMike Uchideme.
Inyaya yekuti shungurudzo seguta kuti mastadium edu haasati asvika pamastandards anodiwa neCAF. Asi iko zvino tiri mushiki rekugadzirisa nhandare dzedu kuti dzinge dzichisvika panodiwa. Kuja kuti dzine dzitambirwa nenhabvu iko zvino bhanzura yakatanga kutogadzirwa urufaro tiri kugadzira tapedza kugadzira mastadium iwayo shazoenda kudziva rasekwa kugadzirisa futi kuti dziva rasekwa inge ichikwanisa kunge ichitambirwa mitambo yenhabvu
tinoona kuti vekafu vakambouya munyika vachiongorora nhandare vakasiya vakomekedza kuti dzinge dzichigadzirwa chii chakaitawo kuti munonoke kutora matanho
dambudziko ratinogara tichichema naro vakanemiri ndiro rimwe chete iroro rekuti panenge pasina mari inyaya dzemari dzatinenge tichingotaura mazuva ese kuti hapana mari dai vatanga vabhadharawo mari zvinobva takamichero kukanzuru kuti maservices ese ange achigadzirisika achienda mberi zvakanaka
hapana here homwe inonangana nenyaya dzezvemitambo idzi
homwe inenge iripo kukanzuru ndiyo inenge isina mari yapinda nekuti vagari vanenge vasina kubhadhara mari zvavanofanira iyezve tinotarisira kuti tinge tichiwana sapoti kubva kumapazi ehurumende anoitawo nezvemitambo asi mari inenge isipo uyezve tinotarisa kuti even imanasi achona nana PSL vange vachiuyawo nemari dzekubatsira kuti mastadium anga achigadzirwa zvakanaka nokuti ndivo vanoona nezvemitambo yebhora
tanzwa kugwanzira kuti magadzira zvinhu zvakaita semasiwa nezvimwe zvakadaro kurufaro idambudziko ripi
tichangosara ndechekuti nezvitigadzire machenjuru matsva tivandudze maservices ese aripo paro stadium.
Munotarisira kuti nhandare dzenyu dzinge dzapera kugadziriswa riini zvekuti mitambo ingadzoka munyika?
Panotanga mitambo yePSL dzokutarisira kuti rufaro inenge yakushanda, patinozosvikawo pasecond half kwanzira inenge yakushanda.
Tichitarisawo mashandiro amunoitawo nebazi rezvemitambo netsika, muri kudyidzanawo zvakadii?
Tinotarisira kuti iko zvino izvi munhu wese akuziya dambudziko ririmo munyika shande tichivandudza mashandiro atinoita.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, tokusiyai na Gibbs Dube munhau dzeEastNdebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.